Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechipiri gumi guru 4 2022 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mbavha dzange dzakapakatira zvombo dzinonzi dzaba goridhe rinodarika makirogiramu gumi nerimwe kupakati peBulawayo neHow Mine nhasi. Dare repamusorosoro muSouth Africa rotanga mangwana kuzeya nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permits. Ongororo yakaitwa neZimstance pakuverengwa kwevanhu inoratidza kuti vanasikana vanodarika zvikamu gumi nezvitanhatu vakaroorwa vasati vabva zera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mbavha dzange dzakapakatira zvombo dzinonzi dzaba goridhe rinodarika makirogiramu gumi nerimwe kana kuti 11.9 kgs pakati peHow Mine neBulawayo. Goridhe iri rinonzi ranga richibviswa kuHow Mine richiendeswa kuFidelity Printers kuBulawayo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanhu ava vanofungidzirwa kuti vange vari gumi nevatatu. Vanonzi vakwanisa kubvuta pfuti kubva kune vanga vakachengetedza goridhe iri. Mbavha idzi dzinonzi dzange dziine motokari nhatu dzinosanganisira Nissan NP300 registration number HR30XJGP uyewo Toyota Hilux GD6 pamwe neNissan March. Goridhe iri rinonzi ranga rire mari inokwanisa kusvika zviuru mazana matanhatu nemakumi mashanu ekuAmerica kana kuti $650,000 United States dollars. Dare repamusoro muSouth Africa riri kutarisirwa mangwana kutanga kuzeya nyaya yakakwidzwa neveHelen Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation vachipikisa danho regurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi rekuramba kuwedzera nguva yekuti magwaro anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvishande zviri pamutemo muSouth Africa arambe achishanda. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanorwira kodzero dzevanhu vamunjodzi muTandiri.
Sekuziva kwamunoita zvataimbotaura mwedzi yatiperei kune mapoka akasiyana siyana anosanganisira vana Helen Suzman Foundation neveZimbabwe Exemption Permits madifferent groups avari vakaenda kumatarezi mhosva vachiti aiwa decision yakatorwa nehurumende yeSouth Africa yekusarimiwa maZTP yangatorwa zvisiri pamutemo uye yanga iri decision isina kunaka. Takatoziva kuti shondo rino kubva musi wa5 madare dzimhosva muno muSouth Africa achanga achinhurwa nyaya dzese idzi dziri nhatu kana ina vachizama kuti vomeka decision yekuti zvakaitwa negurukota reJehome Affairs vamutsvaledi zvanga zvakarongeka here. Saka takamirira kunzwa kuti matarezi mosva anoti chii, asi isu hatisi kumira hedu panyaya dzekuti tizame kuti pawanikwa kumwe kuvandudzwa kwedecision iyoyo kuti paitwe imwe decision inogona kupa vanhu certainty yekuti ramangwana rinenge rakaita sei. Toziva kuti vakarimiwa kusvika musi wa30 June next year asi vanhu vanoona sekuti nguva iyoyo haina kukwana and again panofanira kuti paitwe decision yekuti long term plan yevanhu vari pamapemiti iwaya inove yakajeka uye inovapawo kurarama kwakanaka.
Mati, pane zvimwe zvamuri kuedzawo kuita, ndezvipi zvimungatsanangura?
Tiri kuramba tichiita musangano nehurumende yeSouth Africa nemakurukota akasiyana siyana nevanotungamira kuANC tichizama kuvaonesa kuti muonero wedu chakaipira decision ndechipi, asi kuti inde interest yekudevelopa region ino kana kubetsera ikonomi yenyika ino zvingave zvakanaka ndezvipi. Tiri kuzama nepatinogona napo kuti tirambe tichitraya kutaridzana kuti pamwe tingawanane pamuonero kuti decision haina chakanaka chainoburitsa, ingori reactionary, haina zvimwe zvainogona kuvandudza. Saka chikuru chatiri kuita misangano nekutaura nevane simba kuti tovaka sei kuti tiburitse decision ine ramangwana rakajeka for vanhu.
Sei muchidaro?
Haisi decision ingori mudenga kai, inotoafekta upenyu hwevanhu. Pane vanhu vari involved, mafamilies akawanda, and patinomeka madecisions iwaya tofanira kurealiza madecisions ane chekuita neupenyu hwevanhu. Haasi madecisions ekuti mota yazongofambawo murodhi kana mhuka dziri kufura. Aiwa, pane upenyu hwevanhu hunotoafektwa zvakanyanya, endosaka tiri kuti ayo ngatigarei pasi tionesana. Havasingori 178,000 ivava chete, mabread winners kumhuri dzakawanda muno muSouth Africa pamwe chete nokuZimbabwe. So ndo zvatiri kuzama kutionesana nehurumende yeSouth Africa kuti tichigadzirisa region ino, kuti togadzira region ikonomi ino inake, chii chatinofanira kunyanyoita.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa wakaparura nezuro chirongwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kutora magwaro ekuzvarwa neekufambisa kana kuti mabirth certificates nemapassports senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vari kutsvaga rubatsiro urwo. Chirongwa ichi chinonzi chichaitwa kwemavhiki maviri, uye muzinda uyu unonzi uchange wakavhura mahofisi zuva rega rega muvhuro kusvika svondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata muzvare Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum.
Hongu, chirongwa chiri kuda kuitwa neconsulate icho chichakanaka zvikuru, uye kuwedzera kwavaita mazuva oko, aiwa, kunoita kuti vanhu vekumusha vekuZimbabwe vabetserekane.
Muri kuona here chirongwa ichi chichigona kuzobatsira vanhu vakawanda?
Vanhu vakawanda vanogona kuyamurika nazvo, nekuti vanenge vawana mukana kana vari kuvhurawo mugovera nesvondo. Zvinenge zvakureva kuti avo vanenge vakamanikidzika vari kumabasa nekuzvikoro vanokwanisa kutora mazuva aya vachienda vachinogadzisa mapepazi iyayo. Saka zvakanaka chaizvo, tinozvipembedza, tinofara nazvo, zvinodadisa.
Ivo veembasi yekuZimbabwe muSouth Africa umo, zvavari kuvimbisa zvokuti vanogona kubatsira churu chevanhu pazuva 1000, munoona zvichikwanisika here?
Ndinoona veembasi zvichiburikidza neveconsulate vachizvikunda kutora churu chevanhu, asi vanenge vachinzwa nebasa, nekuti izvi ndofunga vari kuzviita vachitarisa zvavakamboita, nekuti vakambotenderera kumaprovinsi dzakasiyana siyana imo muSouth Africa vachiitisa basa iroro rekutosa vanhu mabethi nemapassports. Saka vano ndofunga vakatarisa namba dzavaibetsera panzvimbo dzavaienda kuti vanogona kuzvikunda. Saka tinovimba nokudaira kuti zvinoitika zvekuti vanogona kukunda kuita chiuru chevanhu, nekuti iye zvino vanenge vakuitira zvisi panzvimbo imwe chete, kureva kuti vashandi vese vaya vanenge vapanzvimbo imwe chete vakangomirira chitangwa ichocho. Saka tinoona zvinoita, nekuti iye zvinoka hachirongwa chichangozotanga kana kuti chaakuda kutozotanga. Saka tinotozoziva kuti mbodza hidyike kana yabikwa. Iye zvinorega ichione kuti iri kubikwa ichibikwa nemutoo upi, yashenyera kwazvo here, yodyika here. Asi pari zvinorega ititi vanozvikunda zvakanaka.
Muzvare Diana Zimbudzana, vanoshanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, vachitaura naIvan Zininga weStudio 7 vari parunare muJohannesburg, South Africa. Ongororo yakaitwa nesangano reZimstats pakuverengwa kwevanhu inoratidza kuti vanasikana vakawanda zvikuru vari kumaruwa vari kuroorwa vasati vabva zera. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura ongororo yavo, mukuru weZimstats vataguma Mahonde vati madzimai anosvika zviuruzana zvine makumi matatu nezvitatu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu 133,455 kana kuti zvikamu gumi nevatanhatu kubva muzana vari pakati pemakore makumi maviri nemakumi maviri nemana zvikuru vekumaruwa vakaroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere.
Takatarisa nyika yese, zvakaonekwa kuti 16.2% yamadzimai ane makore 20 kusvika pa24 years vakaroorwa vasati vasvika makore 18. Pane ava zvakaonekwa kuti 22.7% vaibva kumaruwa uye 7.2% yaibva kumadhorobha.
VaMahonde vatiwo chikamu chimwe chete kubva muzana chemadzimai ane makore aya vakaroorwawo vasati vasvika makore gumi nemashanu.
Census yedu yakazotarisawo zvakare madzimai ane makore 20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvitsa makore 15. Takatarisa nyika yese, 1% yemadzimai ane makore kubvira pa20 kusvika pa24 vakaroorwa vasati vasvika makore 15. Takatarisa matunhu edu tinoona kuti zvava zvakati kwirirei kumaruwa yanga iri 1.6%, mumadhorobha iri 0.3%.
Ongororo inoratidza kuti dambudziko rekuroorwa kwevana vasati vabva zera rakanyanya kumashonaland central kuchiteverawo mashonaland west. Vachitaurawo pamusangano uyu amai Gaunara Kadakuluva vanoshanda neUnited Nations Population Fund vatiwo nyaya yekuroorwa kwevana vadiki inoshungurudza.
Kuroorwa kwevana vadiki kwabuda futi mugwarira nhasi apo vana vadiki zvikamu gumi nechimwe vari pakati pe15 to 19 years kumaruwa vari kuroorwa. Izvi zvinoshungurudza. Izvi zvinoda kuti hurumende nemasangano akazvimirira vashande pamwe chete kurwisa dambudziko iri.
Vatiwo zvakaburitswa izvi zvinobudawo mune mamwe magwaro akadai seZimbabwe Health Demographic Survey nemamwewo. Imwewo ongororo yakamboitwa neZimstat muna 2019 yakaratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi matatu nematatu kubva muzana kana kuti 33.7% vanoroorwa vasati vasvika makore gumi nemasere. Nyanzvi dzinoti kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera kunogona kupinza utano hwavo munjodzi sezvo vamwe vachifa vachisununguka uye vanorarama vachisiyirawo chikoro panzira zvinopa kuti vazogara muurombo. VaLincoln Charimari vanoshanda neWorld Health Organization vati kuti Zimbabwe ipedze dambudziko iri inofanirwa kushanda kuzadzisa zviga zvese zvebudiriro kana kuti Sustainable Development Goals.
Nyaya dzekuti vanasikana vari kukasika kuzvara vana kana kuti vanasikana vari kukasika kuroorwa vasati vasvika mazero ari pamutemo yekuti varoorwe. Kubva kuutano ndataura nenyaya Sustainable Development Goals, ndataura nenyaya yeUniversal Health Coverage, yekuti zvinhu zvatinofanira senyika, zvinhu zvatakabvumiranawo nedzimwe nyika pasi rese, tinofanira kushanda tichiona kuti tasvika here kumatargets Sustainable Development Goals.
Gwaro reZimstats rinoratidzawo kuti madzimai ekumaruwa anozvarawo vana vakawanda zvichienzaniswa nevari mumadhorobha. ZimStats inotiwo Ongororo yavo yakaratidzawo kuti vanhu vazhinji munyika vanosununguka mwana wokutanga vaine makore makumi maviri zvichienzaniswa nezvakawanikwa muna 2012 apo vazhinji vaibatsirwa vaine makore makumi maviri nerimwe. Ongororo iyi inoratidzawo kuti vanhu vanonyanyotoresa vana magwaro ekuzvarwa mumadhorobha zvichienzaniswa nekumamusha uye dunhu remasvingo riri iro riri pamusoro pematunhu ose mukutoresa vana magwaro ekuzvarwa. Gwaro rabudiswa nezimusitatiri nderechipfumbamwe pamagwaro masere ari kutarisirwa kubudiswa nesangano iri pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende yakwanisa kubaya vana vari pasi pemakore mashanu zvikamu makumi masere nemashanu kubva muzana kana kuti 85% nhomba yegwirikwiti. Asi vati havana havo ruzivo nezvenyaya yanyorwa nebepanhau reDaily Maverick yekuti vana mazana manomwe nemakumi mashanu vafa nechirwere chegwirikwiti kusvika pari zvino. Chirwere ichi chakatanga kupararira munyika muna kubvumbi uye pakapedzisira hurumende kuburitsa huwandu hwevana vanga vafa wanga hwava kusvika pamazana manomwe kana kuti 700. Izvi zvakaitwa mukutanga kwamwedzi waGunyana. Mukuzeya nezvenyaya yekubayiwa nhomba kwevana, Tabata vaMujiri.
Nekuti so far hatingati vana vangani vabayiwa, tingati 85%. Vane vana vane pasi pemakore 5 years. Pane zvinezvi hurumende iriatisatiiirungura ramping up efforts kuti tuine kwedze remaining eligible kwezimba following the outbreak of the disease in Manicaland earlier this year. And then government yaita mudini yatisati roll out national emergency immunization program targeting 95% of all children at the age of 5 in order to attain herd immunity. And then pari zvino ngatinzwisa kuti tiri kuitsei. Saka vaccination yaiitwa pese patingati maskeptic facilities outbeams vachizivisa muchingu vatingati hard to reach areas below the age of 5 vaccinated irrespective of their vaccination status. Saka ndo chimiro chiripo. Saka nyange zvazvo tichitaura bese kuti takaita kampeni yedu yemaAugust ya 20 to 10 September ikapera, but vakaramba vachienderera mberi yatingati isusu moping up vange vasina kukwanisa kunge vakabayiwa.
Pane vamwe vaimboramba nekuda kwemakereke avanopinda nezvimwe zvakadaro daro. Bazi rezveutano rikati rinogona kuzodaidza mapurisa. Pane pamakasvika here padambudziko rekuti makada kubatsirwa nemapurisa kana kuti vanhu vari kunzwisisa zvichiteerawo kushambadzira kwamuri kuita?
Hatina kumbenge takatora danho rekuti tiita kumapurisa, nekuti chatakakwanisa kuita ndo yekuti government yakaita reach out kumareligious leaders avo vanga vasinganyanyotenda zvekuti vana vabayiwe. Saka naizvozvo newo nekuzivisa yatingati public awareness kune munhu wese, zvichireva kuti haisingori bazi reutano kurerwa kwevana chete, munhu wese anosungirwa kunge achiita public awareness. Anofanira kuzivisa kuti mwana anofanira kudii, anofanira kubayiwa. Zvichireva kuti hurumende inoti hakuna mwana anofanira kufa. Saka kana tichaona kuti macommunity engagement, tikureva madzishe, tikureva mapoliticians, tikurevawo masabhuku, tikurevawo machurch leaders, tikurevawo nevanhu vose vose vari mumatunhu ese kuti vaparadzire shoko irori. Nokuti haisindori ministry of health inofanira kutaura zvinhu izvi, but nyika yose kuti upenyu hwevana huchengetedzwe. Ichiti hakuna mwana no judge die of measles.
Saka sebazi rezveutano mungati here chirwere ichi chakusvika pekuti chinganzi chakukwanisa kuti chisarambe chichipararira kana kuti nechirungu mungati chakuita here under control?
Lechinzakazvirwere pachakatanga mhene kuti kuna 1963 here handiti, and it was conquered apa outbreak yakazouya kuira kuti chirwere changambeki chakakundwa. Saka naizvozvo neiyeye effort yekubaya vana nekukurudzira nekuzivisa vanhu chinongokundwa zvakare chinopera.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mafashamu emvura anonzi auraya vanhu vanodarika mazana matatu kuNigeria, zvichikonzerwa nemvura iri kuramba ichinaya zvakanyanyisa. Vanoona nezvekubatsira vanenge vawirwa nematambudziko vanoti vanhu zana rezviuru vasara vasina misha sezvo yakaparadzwa nemvura iyi. Kenya inonzi ndiyo yave nyika yemuAfrica iri pamusoro-soro pakutengesa makotapeya kuEurope nekuMiddle East uye kune dzimwewo nyika dzemuAfrica dzakaita seSouth Africa neEgypt. Pagore, Kenya inonzi inotengesa makotapeya anodarika matani zviuru zvisere kana kuti 80,000 tons. Zimba dzinodarika zviuru mazana mashanu nemabhizimisi kana kuti 500,000 hadzina magetsi kwapera vhiki rimwe chete kubva dunhu reFlorida zvaravhiringidzwa nedambudziko remafashamu emvura nedutu mupengo remhepo kana kuti Hurricane Ian. Vanhu vanodarika churu nemazana mashanu vakanunurwa, asi vamwe vanhu vanodarika zana vanonzi vafa kusvika pari zvino. Nyaya yekutsvaga vanhu vangadai vakapona mutsaona iyi inonzi ichiri kuendererawo mberi. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti zvave kunetsa kuita nhaurirano dzekuunza runyararo neRussia zvichitevera kupamba kwayakaita mamwe matunhu mana enyika iyi. Nekune rimwe divi, mutauriri weRussia vaDmitry Peskov vaudzawo vatori venhau muRussia nhasi kuti zvinonetsawo kuita hurukuro navaZelensky vachiti vachamirira kusvika vave nemamwe mafungiro kana kuti muUkraine vave nemumwe mutungamiri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vanoti kudonha kweuremu hwemari yemunyika nezvimwe ndizvo zviri kukonzera kuti mitengo yezvinhu irambe ichikwira kunyanya zvekudya izvo zviri kuomera mhuri dzakawanda. Vakuchera vanoti mitengo iri kuramba ichikwira asi mihoro yevashandi ichiramba iri pasi, izvo zviri kuita kuti mhuri zhinji dzinonge svosve nemuromo. Vanotiwo kunyange hazvo mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yati dzikei, vanhu vari kutengesa zvinhu havasi kudzikisa mitengo yavo zvinofanira kunge zvichiitwa. Vati hurumende inofanira kuongorora kuti chii chiri kupa kuti zvidai. Asi vamwe vemabhizimisi vataura neStudio 7 vati Handi mafuta emotokari chete anopa kuti vatare mitengo vachiti pane zvimwe zvinhu zvinotengwa kunze uye mari yacho inenge ichinetsa kuwana dzimwe nguva vachiitenga pamukoto. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munyaya dzechikafu nezvimwe, Marvelous Mutanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navakuchera.
Mitengo kukwira kwayo kwa ira tumari dzakawanda dzisakwanise kutenga zvinodiwa mukurarama. Peturu yanga ichidzika, saka tanga tine tarisiro yekuti mitengo ichatanga kudzika, asi takaonawo kuti nyaya yemagetsi inenge iri kunetsa munyika. Zvinova izvo zvakukonzera kuti vanhu vazhinji vatange kugadzira zvinhu zvavo vachishandisa peturu kana dhiziri. So zvimwe padando zvaita kuti mitengo irambe ichikwira, asi tinozviziyawo kuti panokwira mutengo munyika muno, zvinhu zvacho zvavanenge vachiti zviri kukwidza mutengo zvakafanana nemutengo wedhiziri zvikadzika, vanotengesa havazodzikisewo mutengo huri hundyire hunoitwawo nevatengesi. Saka hatingatadzi kutaurawo kuti pane hundyire huripo hunoitwa nevatengesi hunokonzera kuti vakwidze mutengo vachifungidzira kuti zvimwe nguva maprize zvikuru sei edhora rekunze kwenyika achaenda nerimwe divi.
Pane zvimwe here zvamungafunga kuti zviri kuita kuti mitengo yechikafu irambe ichikwira pari zvino? Takatarisa mamiriro akaita zvinhu panyaya dzeupfumi munyika.
Chinonyanya kukwidza mutengo muno munyika yatingati speculation, kufungidzira kuti mari iye muno muZimbabwe icharamba ichiderera. Ndozvinoramba zvichikwidza mutengo muno.
Chii chamungakurudzire kuti chiitwe kuitira kuti mitengo iyi iwanikwewo isingazokurire vanhuwo zvavo vari kuwanikwa ivo vachitambudzika pari zvino sezvo mihoro isiri kukwira?
Chandinofungidzira ndechekuti panofanira kuramba pane hurukuro pakati pehurumende nevanotengesa, asi chero nevatengi, kuti tionesane kuti tingazvifambisa sei, uye panofanira kuva nezvitarafuro zvakasimba kune avo vanenge vachityora mutemo.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvepfumi vamasimba kuchera vachitaura naMarvelous Mutanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki cheThe Connection na8pm nasi, tiri kutaura nevechidiki nezvenyaya yekushandisa zvinodhaka. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema-chema kuti vechidiki vari kushandisa zvinodhaka. Ivo vechidiki vachiti nyaya yekushaya mabasa kunyanya ndo iri kupa kuti vapinde mudambudziko iri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-1386-0, 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175-7255 pashortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Pane mbavha dzange dzakapakatira zvombo dzinonzi dzaba goridhe rinodarika makirogiramu 10 nerimwe kana kuti 11.9 kg, range richiendeswa kuFidelity Printers kubva kuHow Mine. Dare repamusorosoro muSouth Africa rotanga mangwana kuzeya nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permits. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro achiti murare zvakanaka. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Musakanganwe wokuteerera chirongwa chedu mangwana mangwanani nenguva dza6. Iko zvino ndokusiyai muina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA.